tiri kutotarisana neizvozvo takatongoona sondo rapera iroo kana kuti masondo mairi apera takagara pasi netinoti mapediatricians machiremba yawana tichiongorora magwaro endambotaura aya tichinyatsonzwisisa kubva kwawari ndopi takatobvumirana nemedicines control authority zvakare kuti 16-17 ngatibve tatotanga izvozvo iwo wachienderera pamberi wachitarisa mamwe mazera amuri kutarisa iwavo saka pane zvino vari kutomhanya nendima iyoyo yekutarisa mamwe magwaro anozogona kutibatsira kuti titange tatizobayirawo futi mamwe mazera iwavo emuri kutaura.
Totarisawo iyo nyaya yekubayiwa nhombai tiri kuona kuti tichitarisa nyika dzakabudirira dzakaita sekuno kuamerica kuna nabritain kuna nagerman kuna narussia zimbabwe inenge iri kuita zviri nani pavanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi saka munhu anobvunza kuti pachine chikonzero here chekuti ndibayiwe nhomba yacho kana zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kuita nani muzimbabwe
zviri kuita nani mataura chokwadi asi nani hazvirevi kuti zvapera zvichianga tati zvatopera zvachose hapasisina chirwere ichocho dzimwe nguva tingakutanga kutaura zvamukutaura asi kuita nani hakusiri hakutigutsi kwete
siwo ka Dr. Mahomva ko kana vanhu vanyanyoshomekesa zvatingati kwasara pada vatatu kana mumwe chete nechirwere ichi ko panenge pachine njodzi yei munyika apa yekutiwo ingada kuti vamwe vaite chipatapata chekuti vaende kunobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi
nekuti kana dai mine vanhu vairi vatatu vane chirwere ichocho vanogona kuti chipararire chobva chasimuka futi sedutu chichibva chatanga kupararira nyika yese changotanga nevanhu vashoma shoma saka pane nguva yese yese tikana tichingori nevanhu vane chirwere ichocho vangava vairi vatatu zviri nani asi hazvisati zvapera zvichireva kuti tinotofanirwa kuramba takatongomhanya nendima yedu tichiona kuti vanhu vabayirwa jekiseni nhomba iyoyo yekuvharidzira kuitira kuti tisvike paziro chaipo chaipo tinenge taakuti hapasisina kana munhu wani ane chirwere ichocho muno muzimbabwe.